Isu tichibva kuPlumtree takabva musi wa7 tichiuya kuno kuquarantine kuBulawayo. Tasvika kuBulawayo isusu takasvika musi wa12 paquarantine. Saka madezi edu isusu akapera nezuro kuti tipedzise quarantine yedu ye21 days yataura. So far saka kunobvunza kuti isusu tichaendawo rini ndozvatauda kuroverwa. Apa chikafu chacho hakusisina chakutonetsa panapa tiri panapa. Saka handizivi kuti mhosva yacho toitawo sei. Tikurambidzwa kubvunza kuti tiri kuenda rini nemapurisa nemasoja. Apa vanopinda nedoro futi munomu achida kutirova achitengesa doro. Ameni ndirada kuti tiite business rekuti titenge doro ravo kana tirada kuti tiite sei. Isusu tauda kuenda kumba kwedu kwataka kuno kuZimbabwe kwatakauya kuno kutapedza quarantine takateswa. Hatisi kuudzwa kunzi tienda rini. Vakangonyarara.